Nhasi tava nenguva yakanaka zvikuru apo taungana patapuwa chipo chekubatsira vanhu vakava nenguva yekubatikana nemafashamo emvura. Tapuwa chipo chinoita 1.6 million nemhuri yeUnited Nations inosanganisira mapazi anotevera. UNICEF, IOM, UNDP yanga iripo yakamirirwa naHumanitarian Coordinator neUNFPA. Awa ndiwo mapazi ane zvikamu zvinokosha zvichaita kuti tigone kubatsira avo vanonga vakawirwa nemafashama. Chekutanga, mukandibvumira mukoma Zulu, tichatarisa nyaya dzezvedzidzo nekuti vamwe vacho vakapunzirwa zvikoro. Tichatarisa nyaya yechokudya zvine mari yazvowo. Tichatarisawo nyaya dzatingati muchirungu dzesafety nemitigating risk of abuse neneglect yevana kuti vana tovabatsira sei.
Vanga vakamirira hurumende ndanani apa?
Vanga vakamirira hurumende igurukuta rezvematunhu zvekuvaka nedzimba Honorable Sevier Kasukwere ndo vanga vakamirira, uyezve ndivo sachigaro zvekomiti inoona nezvemafashamo iwavo kana njodzi dzakadaro dzinonga dzaitika munyika.
Saka zvirongwa izvi muchazviita sei? Munenge muchiita makabatana nemasangano aya here?
Masangano iwavo atipa rubatsiro, tichaita nawo ende tinotarisira kuti musvondo rinotevera tiri kutoita musangano wekuti mamwe mapazi ehurumende ane chekuita nezvikamu zvese zvandataura zviya izvi vange vaakuziva kuti vane mari iri kuno, vatangewo kuita basa ravo.